even gadi uyu ane chigaro kubato rezanupiri zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika saka takamirira takudzwa naashe mudzuri takanyora tsamba kuvakuru vekupurizini tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei sei vari kuregera munhu anoshanda pasi pezimbabwe prisons and correctional services ari kuita zvamatongerwo enyika pachitorerwa matsamba kubva kuvabati vezvigaro zvokuzanupf kuti mopuwa zororo kuti anoziya basa achinokambirira zanupf havana kupindura tsamba iyoyo saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudai guru remunyika medu rekuhighcourt nekuti sezvo zvikora bumbiro renyika anofanirwa kuti asiyiswe basa saka taita mapepa iwayo iye haana kupindura asi vakapindura ndeve zimbabwe prisons and correctional services naattorney general saka pari zvino takachinjana mapepa yamirira kupiwa dates yekutongwa takaisa maheads of argument edu ivachiisawo maheads of argument avo chavari kuita ndechekuti vari kuda kuramba zvinhu zviri pachinhu kuti havana kuramba havana kupindura tsamba idai tanga takavanyorera
vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti vakuramba
chavari kungotaura ndechekuti hapana hombo asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura saka isusu maone yedu ndeyekuti ari kuregera kupindura nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro remutemo renyika asi ivo vari kuti aiwa isi hatisi kuzviziva izvozvo uye vanoda kuita kuhanda nemunhu kuti ivo vanhu vacho vezanupf vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzoziramba saka izvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzwika nekutongwa kwenyaya
saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa
takaendesa Caroline Majongo anova mushandi wezimbabwe prisons and correctional services zvakare takaendesa commissioner general wezimbabwe prisons and correctional services uye zvakare chairperson weprisons and correctional services naminister wejustice legal neparliamentary affairs ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo zvokuti commissioner general weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri uyuwo chairperson wecommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kutevedzerwa minister wejustice ndiye ministry ndiye mukuru weministry inenge iri pamusoro kana kuti zimbabwe prisons and correctional services iri pasi peministry iyoyo saka takabatsiridzana naminista wacho zvakare.